Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kutarisirwa nemusi wechina kuparura bhajeti ravo regore rinouya vachivimbisa kuti rinenge rakanangana nekusimudzira varombo. Zvimwe zvirongwa zvavanoti vari kuda kuita zvakanangana nekuwedzera mari inobatsira vana vanonetseka panyaya dzechikoro yeBasic Education Assistance Module kana kuti BEAM. Bhajeti iri riri kuuya apo ongororo yakaitwa nebhanga guru rinokweretesa mari reWorld Bank yakaburitsa pachena kuti vanhu mamiriyoni manomwe nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 7.9 million vari kunonga svosve nemuromo muZimbabwe. Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vatendawo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuvashandi.
Isisu sevashandi taitarisira kuti bhajeti yegore rinouya titange tatobva pakubhajeta nezimudhola, toita zva2009 muna March patakatanga kubhajeta neUS dollar. Ndiyo chinhu chekutanga. Chechipiri, sevashandi totarisira kuti hurumende ngaise mari kune varombo. Tiri kuona zvipatara hazvisi kuwana attention kana priority. Zvikoro zvosimudzwa, vashandi vehurumende vopiwa mari because tinoda kuti tione maservices ehurumende achisimuka nekuti vashandi vanenge vachipiwa mari. Zvekare tinotarisira kuti vange vaita chikwama chinoita kuti vanoda kutanga mabhizimisi vakwanise kuwana ruvatsiro.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vati pane zvakawanda zvavari kutarisira mubhajeti vachiti
mafuta edzimota emunhu anodhura ne35 cents parita rimwe chete rega rega kudarika mari inobhadharwa nenyika dzese dziri mudunhu resadhak. Izvi zvinoita kuti zvigadzirwa zvese zvemunyika yeZimbabwe zvive zvinodhura uyewo mitengo yezvinhu ikwire sekuti mafuta edzimota ndiwo anofambisa ndingangoti upfumi hwenyika.
Ko pamari inotambiriswa vashandi vehurumende, vaBoroma vati izvi zvine njodzi yei? VaBoroma vanotsanangura mari yacho inobva kupi? Tabvunza vaBoroma. VaBoroma vativo mimwe mitero inofanira kubviswa sezvo vemabhizimisi mashoma vari kuroverwa musagi sekiti.
Mutero unozikamwa sekuti intermediated money transfer tax kana kuti IMT tax unongozikamwa sekuti 2% tax ubviswe pamari yemutero inobhadharwa nevemakambani inozikanwa sekuti corporate tax, sekuti hurumende iri kubata mari yakawanda zvikuru kubva kumune vemabhizimisi vashomane vanobhadhara mitero yavo nemazvo. Vazhinji munyika, vazhinji vane makambani echidiki nevamwe vakazvimirira vega havasi kubhadhara mari yemutero.
Sachigaro rimwe sangano revemabhizimisi reAfrica Round Table vaOzobina vatendawo kuti vemabhizimisi vari kutsenga mandire nemavende vachiti vanodawo kubatsirwa.
Zvinhu hazvina kumira zvakaringana mumakambani umu. Izvozvi izvi iro bhangi guru rehurumende rakabva rachinja zvakare raakuti mari yose inenge ichikwereteswa taakufanirwa kukweretesa mari iyoyo nezvikwamu zvinokwana 60 muzana. Zviri kureva kuti izvo mari yemabasa kuenda kumabhanga haichakwereteka. Apa apa makambani acho ari kunetseka nenyaya dzemagetsi. Apa apa zvese zvekuti tinge tichiisa mitengo pazvinhu zvatinogadzira zviri kunetsa.
Kunyange hazvo mapazi ehurumende akati ari kuda mari inosvika matrillion matatu, vaNcube vanoti mari iri muhomwe mavo yebhajeti regore rinouya inosvika mabhiriyoni mazana mapfumbamwe chete kana kuti 900 billion.